zvachidare izvi I think regangoti ndichikura ndakatangawo kurikawo zvimabanjo tichiri kumusha tichiridzawo zvimagitare zvemagaba izvozvi tichiri kumusha kwamutoko but kuzorekoda kutanga kunopindawo mugrammar records mayamia ndakatanga ndave form 3
tatenda wakatanga kuimba uri mudiki chaizvo iwe vabereki vaiti kudii uchitanga kuita zvemagitare
ndichitanga zvemagitare zvechokwadi ini ndaigara nagogo gogo vanga vasina tarisiro yekuti ndingangoite zvemagitare vaitoine tarisiro yekutoti ndoda kuti mwana wangu aitewo zvimwewo especially zvakafanana nezvinechekida nechifundisi chifundisi ndo chavainyanya kuda kuti ndiite yaitomboitawo hondo chichitombotorwa chichikandwa kuchichipiswa kuti vaingoona chimwe chagadzirwa po
matambudziko api amunosangana nawo mubasa renyu iri
machallenges akati wandei akawandisa zvikuru asi zvinozongodzoka zvinonongedzera pamari sometimes kuti ukwanise kuve kana nesponsorship yakanaka yekuti chinhu chese chawashuvira kuita even sometimes unogona kuda kana kuita mavideos chaiwo chaiwo kuti vanhu vambonyatsonzwisisa message yawe yauri kuda kupa kunyika saka message iyi haizonyatsobuda clear haizonyatsobuda iri sezvaunongoshuvira kuti nyika paichaona this message ichanzwisisa nenzira iyi sometimes washayiwa kana mari chaiyo chaiyo yekuti uite mavideo
Mune mashoko here amungatsiriwo vatsigiri venyu
mashoko kuvatsigiri tinongoti rambai muchititsigira ende mwari vakuitire zvakanaka nekutitsigira nekuti tinenge tine zvatakapiwawo namwari zvinoda kuti zviteeregwe kana zvateererwa nemi mozvisimudzira nekuti hapana patingazviimbira toga
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
vanoda kundibata nhamba dzangu dzekufona is +263 773 180296 kune vanoda kusenda kana maemails kungoti pinjistatenda voisa 1 moti at gmail.com kune vanoda kuteerawo pamapages edu mapages edu I think endo yacho is at tatenda pinjes munobva matona page redu
nasi it was a Friday chitipai kamwe chete kamungade tibude nako mudariro
ziyo yandingade kubuda nayo mudariro I think ndiyo iri kupisa zvaizvizvi yakabva kubuda 2 months ago inonzi mutoriro nziyo iyi ndinoifarira nekuti inechekuita nedzidziso dzidziso iri pagiraundi zvaizvezvi vana vedu vapira nemadrugs shoko rinoti baba vebenzi havana mufaro saka madrugs aye anodzamara aita kuti mwana aite sebenzi
Chapela, ne tu kama chapela, kabona wa Thank you.